A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 12th, 2015. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we talk about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the issue of social media and the use of social platforms like WhatsApp, Facebook, texting, and how they affect the family structures. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Join us on this women's program.
Siyatholakala njalo ebulenjini. We are also on the web on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo www.voashona.com. Lobanjalo www.voandebele.com.
Ona nyaya yekushandiswa kwenhare iri nyaya inoita kuti kana vanhu vari mukudanana nemuwanano ngavange vanobudirana pachena vave vanosvika panguva yekuti vave vakasungunuka muwanano yavo kana mukudanana kwavo kuti umwe nomwe anenge achida kunge achingobatawo foni yomwe ave anosungunuka. Zvakadaro tiri kutiwo kune veruzhinji rweZimbabwe, munhu ngaazivewo kuti nhare yake inogona kuti muve nerunyararo mumba make kana kuti muve nemhirishonga mumba make. Saka ngatikoshesei ukama hwatinoita nevamwe vanhu verumwe rudzi, vangava vanhurume kana vanhukadzi, kuti mukukurukura matinoita navo ngatisava tinoita dambe rinogona kusvika pakuti dzimwe nguva tinojairirana kusvika munhu azotsveruka panhare, zvinova zvinozokanganisa rugare mune vamwe, nekuti vamwe vanozosvika pakuurayana kana pakutsamwirana nezvimwe zvinenge zvichingoenderana nekuti zvabuda zvakaita sei. Saka tiri kuti dzimba dzikosheswe, dzimba dzichengetedzeke, mhuri dzienderere mberi murunyararo. Tinofanira kukoshesa mhuri dzedu. Saka munguva dzekukoshesa mhuri umu ndiyo nguva yatinokwanisa kuona kuti tichiri tese here semhuri, hapana ari kusarira here mumashure, nekutaurawo nevana vedu kuti tive tinokwanisa kuita dzidziso dzatingaita kana kutauriranawo nekunyatsowana nguva yekudananawo nemhuri dzedu. Saka zvivhitivhiti nenhare zvinhu zviri kuuyawo nekuti nyika dziri kuenderera mberi pasi rese, asi tinofanirawo kunge tiri vanhu vakarongeka vanotiwo kana iri nguva yemhuri tinomboisawo nhare pasi toonanawo nemhuri dzedu, naivo vana vedu tichivadzidzisawo, nekuti zvatiri kuita zvinhu zviri kutoendawo murudzi rwemangwana. Saka tikange takungogara tiri munhare dzedu, nevana veduwo vachangofunga kuti ndozvinoita muupenyu. Nekudaro zvinokanganisa nhaurirano dzinogona kuitika mudzimba.
Akatinikele lilanga ibe lilanga letu lapho sizajengisa khona uZulu, siphume ngobuningi bethu, sizame ukuthi sifike sikline umuzi wethu waseZimbabwe. For example, ningengomzekeli babona ukuthi indlela ezakina nayo kuzaba nomehluko le ndlela okuklina ngayo ngesikhathi sonke lesi esisibonayo. Ikhefu lelo asilo khefu elifana namakhefu wonke, ukuthi mhlana kule khefu abantu babe besezindlini zabo bewatsha besenzani. Sithi thina njengabomama ilanga lelo asilo langa lekhefu, lilanga lokuthi sike sitshiye imisebenzi owathiwa ngabomama lokhu esazalwayo. Sike singene phakathi komuzi waseZimbabwe sikhangele into ezingamanga kuhle, ikakhulu indaba yokuhlanzeka, ngoba ukwenzela ukuthi umuntu ahlale kuhle angaze agula yokuhlanzeka. Ungakhangela khathe siphande lapha eZimbabwe lapho sihlala khona emizini yethu, idoti igcwele yonke indawo, kayithwalwa kayibutwa. Yisikhathi sokuthi basinike thina njengabomama sibatshengise ukuthi kwenziwa njani ukwenzela ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo.
Technology is exciting. It can be enabling factors to the success of women in business in terms of their profession, but what I would recommend is that women need to be disciplined to make sure that they are organized so that they make time for their families, for communication, for bonding, and also for entrenching a culture of attention and also a culture of familyness in terms of bonding with their families. So I would recommend that we need to be disciplined. We need to manage how we relate to people of the opposite sex. We need to manage the conversations that we have through our mobile phones and social media as well, so that they don't become sources of gender-based violence and that they also don't make us vulnerable.
If you're just joining us, welcome back. Today we are looking at the use and abuse of social media within the family structure. That's the use of platforms like WhatsApp, Facebook, and Twitter for the younger generation. What are your views on the issue?
Lamhlanje kuhlelo lethu sikhangela ngendaba eze social media. Indaba ke esibona ukuthi sezichithe imizi. Mavela sechitungiza woman allegedly murdered her husband in recent weeks after finding some text messages on his phone. Also, President Robert Mugabe warned against the abuse of internet and social media by children and youths, saying technology should not be used to insult and ridicule others.
And some family structures, PJ, are also reportedly collapsing as husbands and wives and or partners put passwords on the phone to prevent the other from accessing each other's phone.
There are also benefits of this social media and the advent of technology, social networks, things like WhatsApp. There has been advantages over all these that has been used positively.
Yes, we've seen in some issues where technology is actually used to spread messages. Like right now, we have the issue of the alleged abduction of Itai Dzamara, for example. And there's been a lot of activity on social media like Twitter, Facebook, WhatsApp. So in that instance, it's being used positively. And people are saying, okay, there are negatives and positives. So that's what we're here to discuss, PJ. And we're asking you, our listeners, what are your views?
And even reconnecting with old friends, relatives, since we are all over the world these days. Some are in the diaspora, some are back at home. But Facebook, for me personally, it has connected me with so many old friends and so many of my long-term forgotten relatives.
Nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa kushandiswa kwedande mutande pa maplatforms aya anonzi social network. Takatarisa vana Facebook, vana WhatsApp nezvimwe zvakadaro. Vamwe vari kutiwo aiwa zvine zviri kuwanikwa zvichikanganisa magariro netsika dzevanhu, uyezve mune dzimwe nguva michato iri kudambuka nenyaya idzodzi dzemafoni. Tichiona kuti dzimwe dzenguva mudzimai anoisa password pafoni yake, murume ouyawo oisawo password pafoni yake. Asi pavakaroorana vakange vachiti tava chinhu chimwe chete. Uyezve pane kumwe kutaurawo kuti vana vari kushandisa dande mutande mune zvisina kunaka. Saka ndozvimwe zvatichange tichitarisawo, nekuti ndezvipiko zvakanaka pakushandisa padande mutande, PJ. And I think we have our guest, as you know, we were told by our producers out there. We have Mrs. Gunguo
and Miss Janet Bila.
Yes, and I think we'll welcome to the program Mai Gunguo. Tokutambira pano pachirongwa.
Tinotenda.
Aiwa, imi ndimi makatanga hurukuro iyoyi pane patakambotaura nemiri mwezuva. Ende nhasi madzimai nemadzibaba taona tsamba dzakawanda PJ pa WhatsApp nepa Facebook, vanhu vachiti Mai Gunguo ngavadzoke. Vambozeya timbonyatsokunzwa nyaya iyoyo WhatsApp kuti iri kukanganisa sei magariro netsika dzevanhu nyanya pane vanhu vakawanana.
Sekumbonzwa kwandaita zvangu vamwe vatauri vachitaura zvechokwadi zvine zvazvakanakira nezvazvakashatira. Asi focus yedu iko zvinezvi, like ini ndaunyanya kuiisa pane zvazvakashatira, nekuti chakuparara manje mamarriages, handiti muri kuona dai kuri kungoti tikutaura nyaya kungoti madisadvantage dei kuti maybe one person is disadvantaged or it's not even about families taiti pamwe at least zviri nani manje once a marriage yatoparara it means even ine vana disadvantaged zvakafanana nekesi yatirikutaura yekuchitunguza yanga iri nyaya iyo yemamessages atumirwa pafoni yababa azoonekwa naamai ende tidhendi baba vaivai vaurayiwa but vana vasara vatoonherera mai vaenda kujere it means vana right now chero chekudya kuchikoro havachatokwanisi but it all started iri chii iri message saka ndoo nyaya ndainyanya kutaura kuti as far as mamarriages ari concerned kudhara munhu aiti kana akanga afunga kunyorera waari kudanana naye tsamba kana ari kubhura wayo achatanga kunyotora bepa agonyora handiti ka bepa rigoenda rigosvika koko kwarasvika mukadzi asingamboziva kuti pane zvaitika hazvina kuti vekudhara vakanga vasina zvavaiita vaiita but zvaisanyanya kubuda pachena semabudiro azvaakuita iko zvino manyerera kwetechnology
saka mai gunguo pogadziriswa sei toti pana baba naamai vari mumba panogadziriswa sei nyanya panyaya ipapa pemawhatsapp nezvinhu zvakadaro pangange pane mamwe madzimai akateerera nekuti chokwadi nhasi tawana tsamba dzakawanda vanhu vachiti aiwa toda kunyatsonzwa kuti pangagadziriswe sei foni yababa haibatwe here foni yaamai haibatwe here mapasswod aya akanaka here nekuti vamwe vari kutoti kana vachinogeza vanenge vakaruma foni
ini ndinofunga kuti kana munhu atongodaro upenyu hwokuti foni yake haisi kubatwa that's a clear indication yekutoti pane zviripo bcause hapana munhu angangoramba kuti foni yake ibatwe kana iyo yakachena pasina zviripo ende hapana munhu angaisa password pafoni yake pasina zviripo vamwewo vanoti tiri kuisa mapassword nekuti pamwe vana vanoabhuza foni voshandisa foni vachifona airtime yopera but vashoma vakadaro vakawanda kuisa mapassword nekuti haasi kuda kuti mumwe munhu aone zviri pafoni nekuti zviripo hazvina kumira mushe zvimwe zvacho itino just kuti mamessages emagirlfriends but pamwe munhu anoshandisa indaneti pafoni achigugla zvinhu zvisina basa wopedzisa mufoni make mazara zvinhu zvisina nebasa rese saka aakuisa password nekuti aona kuti zviripo hasi kugona kuonekwa nemumwe munhu saka once marriage yatongodaro kuti munhu akuisa password munhu abatirwe foni apa tatombozotaura kuti marriage ichakanganisika yatoone maronda marriage iyi kudhara because marriage iri clean any time anyone can touch your phone and they can use your phone without any problem
aiwa tombokubatai muromo ipapo tinenge tine munyarikani wedu PJ Mrs. Gungo there is just elaborating on the issue of passwords that once you start seeing your partner putting a password there is a question mark right there so you need to start questioning but we have our second guest so you can go ahead and take Mrs. Bila
Miss Janet Bila siyakwamukela nkosazana Bila kuhlelo lethu lalamhlanje
ngiyabonga ngokungamukela
uyizwile indaba esegudwini la sikhuluma ngendaba ze-social media indaba zebulenjini i-technology le abuyayo sesiyisebenzisa ngendlela ezehlukeneyo indlela ezinhle le ndlela ezingazinhle uzwile sike sabala lapha ezindabeni ukuthi kulomunye owesifazana ogcine ebulala umkakhe ngenxa yokuba uthole ama-text messages umakhalekhukhwini kababa njalo sokufakwa la ma-password unkosikazi Gunguo lapha bekhuluma esithena ungavele ubone ukuthi phakathi kukamama lobaba endlini sebefakelana ama-passwords ukuze bafinyelele omakhalekhukhwini babo sokulo hlupho wena ubona njani ungasichazisela lawo umbono wakho
mina ngokubona kwami yele iqiniso sibili ukuthi kuthiwa umuntu nxa sizafaka ama-passwords sefuna ukuba uvali ifoni yakhe ucatshisani lakho lokhu akucatshisayo ye singazwisisa ukuthi abantwana bengafuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini kababa kumbe kamama efuna ukusebenzisa kumbe kungaba kuyini ebesezagcina sifonela abangani bakhe but kudala sasila ma-landline sasiwatshontsha noma ekhiwe ama-landline sasiwatshontsha njalo kwakuhluphi kwakungaxabanisa abantu indaba leyo yokuthi kuthiwa sokukhona ama-message lawa oxoxwa ngakho mina ngokubona kwami ngingabona ukuthi kungavalwa ngokuthi singase sixoxa labanye laphana indlela oxoxa ngayo kumbe othumela ngayo i-message kumele kukhanye sibili ukuthi lo mngani lo ayisiye mngani njalo futhi nxa wena ngokwakho sithi for example iwhatsapp iwhatsapp leyana kuyabe kuthunyelwa nawe kungaba ngamavideo kumbe impikitsha khonoko ungafika uvela unika ama-boundaries ebantwini okhuluma nabo ukuthi hhayi mina impikitsha enje mina kangiyithandi amavideo amanje so mina angiwathandi angiboni kuyikho lokho okungaxabanisa abantu mina udade lo owabulala indoda yakhe oyisidungiza lo
mina
ngaboni ingani akuqaliselanga ku-text message
bevele kuloshu
ngani kumbe ubevele bexabana ngendaba intumbe ngudaba kasislo wambonayo kumbe ngengawo sisi abaningi ayethandana nabo untundoda lo kwasokugcina umama lo lokhu ethula kwasokugcina sokufika endaweni lapha sekaphuke kakhulu wabona le message ikho lapha sukuma khona wathaya ayisikuthi nzama ukuthi ngini ifende yini but into eyabikhona yeye i-text message ya-trigger but kukhona obe kuhlezi vele ngukhohlwa so ngithi ukuthi omakhalekhukhwini laba ukukhiwa kwabo mna kamboni uyabuvalelani kodwa sho yabe ngimangala shibili kodwa ama-relationships amaningi sebulewe yikhonokho kufanana labantwana
wathi ngobambe umlomo khona lapho wathi ngobambe obuphethe ucingo ngoba silabalaleli siyaqhakathekisa abalaleli ukwedlula lina esilinxusileyo ukuthi lizokuba ngama-guest speakers ethu mavela solo omunye umlaleli lapha ecingweni
ayiwa nasithi napetapi pano pachirongwa chedu chemadzimai tina maishingi maishingi makadi tinokuchingamidzai pachirongwa
ndiripo magadi yosenyu
aiwa tiri wadi muri kupi maishingi
ndiri kukadoma
ehe
imbofu radio yenyu zvishoma deredza radio yenyu nekuti tiri kuzvinzwa tichitaura deredza i volume bicha ehe
aiwa tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yamuri kunzwa iri mudandaro ndafara chiwa maishingi kuti makwanisa kupinda pachirongwa chedu nhasi
handiti aiwa zvinofadza zvikuru kana nesinofarirawo kunzwa muchitikurudzira kuti tikurukure nyaya dzakadai pachirongwa chakadai zvechokwadi zvinhu zvinorwadza senyaya yakaitika kuchitungu sekuti amai vakapedzisira vakunetsana nababa kusvikira pakuzovabaya nebanga but chandinoona inini isusu semadzimai nyaya iripo ndeyekuti igaro ziva kuti varume vanoita se vanonyenga saka zvazvinoda ndezvekuti kana muri mumba zvinongoda kuvimbana uyezve ini ndakazviona from experience kuti kazhinji ukada kunobata foni yemurume iwe wanga uri mukati mekufara unogona kungozvikonzeresera zvimwe zvinhu zvekuti zvinopedzera zvaakubuta bp zvaakukunetsa makukadzisana kugara zvakanaka but izvi zvekuti varume vanonyenge zvinhu zvatongogara zvirichi zvinhu zvatongogara zviriko zvekuti dzimweni dzenguva dei uchingoti weiwewe zvako mukadzi kana usina hako zvaunoita handifungi kuti yako foni ingashamise kubata but kuvanhu vechirume zvinhu zvatagara tinongoziva semazimai tinoita se kuti vanonyenga ndoda kungopa example yakaitikawo kwandiri nini kuno kukadoma kunoko pane mukadzi wandaitoziva saka tanga tichiita programu yemastend inini ndiri kansela saka takaita meeting ndobva ndati vanhu vanenge vaita maproblems namba yangu ndeii saka mukadzi iye akati after 3 days ndobva andifonera zvikanzisianini murume wangu tikati ndiani bvaaramba kutaura ikati aiwa unotaura nini zvakanaka because ini ndinotaura nevanhu vakawanda saka ukatanga kupopota usinotaura zvakanaka unogona kunetsana nemurume wako pasina zvirichi pasina zviripo ende for sure but mukadzi uyaya akazogara ndobva asina ndibva andifonera bheki zvikanzi madha ndikumbira uriregerera sori izvozvo but dei akanga asina nyatsozviteerera akangoshandisa hasha pamwe aitozonetsana nemurume wake pasina zviripo saka dzimweni dzenge vanhu vatitangeitaongorora kuti izvi zvatiri kuda kunetsana nevarume izvi ichokwadi here zvine homboo here because varume vazhinji vanogona kushandisa paindaneti pamafoni panogona kuitwa zvakawanda panogona kugugulewa mabasa saka zvinhu zvakangosiyana siyana but handioni kuti tikaramba tichiita mapitse nevarume isu tiri vanhukadzi automatically kunyenga kwemukadzi kunototyisa dhani kwemurume
Saka zviri nani kuti kana wangoziya kuti murume wangu ndomabasa akaanoita. Kana nefoni yacho naregedza kuita sei, regedza kubata, because inozokusvika panenge pasingaiti. Zvinhu zviri kuitika zvakawanda kuti munopedzisira vamwe varambana nenyaya yemafoni. But asi zvinhu zvakanaka zvekuti vanhu vanganzi varamba nechi nenyaya yefoni. Bhikozi izvi zvevarume izvi tora chokwadika, hakuna munhu angambozvikondrona akazvigona. Varume kunyenga vanotonyenga, but hatingaputsi imba nekuda kwekuti murume aita sei anyenga, kana kuuraya murume nekuda kwekuti murume anyenga. Ndofunga zvinonzi mukadzi anorambwa, hanzi zviri nani kuroora mukadzi anoroora pane kuroora mukadzi anoita sei anenge awanikwa aine chikomba.
Saka maishingi ndombopindira ipapa pane vamwe madzimai akateerera, muri kuti here imimi usatsvage makudo mugomo nekuti unogona kuawana?
Ya ichokwadi kunoawana nekuti ndakazomboawana rimwe gore
mukazodi
ndakabva ndatozviregera nekati chero ikarepako ikasora ndinayo handitomboivhuri. Wezi unotsvaga makudo mugomo ugomawana, ende wagara uchinyatsoziva kuti ndozviripo. Saka zviri nani ndosowazokurudzira madzimai kuti vasikanaka tene kupindisana nemurume wako fara naye, because zvinopedzera zvaakuitika ndezvekuti iwe ukatanga kumikana nemurume mba imomo, iye achiti kana aenda kwasuzenuko unosvikogamuchirwa dhedhi, ohagiwa, onzi muri kuda kudya here, muri kuda kugeza here, iwe panenge achingopinda mba unobva watanga kutofunda mwari. Saka zvinorirani kuti nguva iyoyoka unotofara nemurume wako kuti kana azobuda kunze nyange akada kuita musikanzi anogona kuzvidzora kuti kana ndasangana nemunda ndikaenda kumba kumukadzi wangu unondibata zvakanaka. Because iko zvino izvi vanhu vazhinjika vari kugadzirisa mamistakes avo nevarume vavanenge vawana vane madzimai avo kudzimba. Why? Madzimai ekudzimba sometimes anogona kusaitira baba zvakakwana. Kana kuti vakabvunzwa kuti masekis yavo ari pai, mukadzi anogona kuti atsvagaye ari momo. Bati kana vazoenda kwarosi kana kuti pajeni unongosiwa mhanyamhanya kana kudyiswa vanotodyiswa, but izvozvo vakazi ndipo vari kuzvikundikana. Then munhu ende dambudziko rinenge riripo nderekuti munhu ari kunonyengwa nemurume wako asi mutsikana ari kutogadzirisawo mistake yefirst marriage yake. Saka ari kuigadzirisa pamurume wako ipapo. Saka zvaari kuigadzirisira pamurume wako iwo kana wavo kuita wikinesi kumurume uyaya manje zvazi kuti uri kunyenga handinabasa newe tichi murume batika zvakanaka. Zvinoita kuti varume kusira ite sei varambe vachingobuda dani kuti vanhu vagare pasi motaurirana. Even pane problem ndakagonzwa kuchechipizaija sinzi hanzi murume wako garee panado rako rekuti kana akakutadzira zvakaita sei unongozvichengeta musoro wotiipei nikisa musoro wako ngaupoe, because zvinokonzeresa kuti varume vatozowedzera kutobuda kana azviziva kuti iwe uri kumuignora nekuti pane zvakati. Ine uya akazvizivawo futi anobva atonyanyisa kubata baba vaye zvakanaka zvekuti kana kumba havazombofurudze kana kubata zvinenge zviri zvakashata. Because tese tiri madzimai tofanira kunzwirana, tofanira kurwadzirwa umwe, tofanira kungorespectana, asiwo ndezvokungotiwo varume vanongonyenga.
Aiwa ii amaishingi vane nzeve vanzwa. Tinokutenda ishu wanhasi Tafara chokwadi, nekuti tine vazhinji izvezvi vakamira vari pafoni varikuda kutaura, varikuda kumbozeya nana mai Gungo vari palaini naMiss Bila vari palaini kuti vanyatsonzwawo kuti zviri kunyanyofamba sei panyaya idzodzi dzemawhatsapp. Asi tinokutendai maishingi kunge manga muinesu pano pachirongwa.
Ndatenda zvangu.
Aiwa PJ, hey, before you take your listener, just to wrap up on what Mai Shingi was saying, she's giving her view that don't mess around with your partner's phone because you may not like what you see.
So just respect their privacy.
Yes.
As much as you would like to be respected too.
Yes.
How would you feel if someone is going through your phone?
You can go ahead.
Silomlaleli lapha siyakwamukela kuhlelo moyo.
Yebo mama, linjani?
Hayi, siyaphila, linjani le?
Hayi, sisahamba ba.
Ungaphi koendawo? EZimbabwe kumbe?
EZimbabwe, esilobele Donsa.
Esilobela.
EDonsa.
Kunjani khona ngapho?
Hayi, indlala kuphela mama, kuphele nzima.
Lithele nzima.
Eh.
Ikanti ke lingakwanisa ukuthi liwhatsappela abaphandle welizwe balithumela imali. Kodwa ke iWhatsApp leyi neFacebook sokuyinto edluphayo. Wena ke uthini moyo?
Yayizwi indaba ekhulunywa lapha, indaba enzima kakhulu. Kodwa lo mama osanda kukhuluma ngiyambonga kakhulu, kuthiwa ngumisisi bani lo?
Umnashingi. Hello, kunjani Mrs. Moyo?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi siyaphila. Uyayizwa indaba yethu esegudwini e-social media?
Ngiyayizwa indaba le ama WhatsApp le intand ukuthi ngi-advise obaba abalaleleyo kathesi.
Yeah.
Ukuthi shiya kambe shuthuthekelwe ngumuzi ngenxa yefoni wayithenga ngemali yakho.
Yeah.
Ngithi obaba shiya bayekele into yabo leyo kathi kulani ukuthi atshone senaba message layo esenzela umfazi wakho I love you labo ungachitha umuzi senzela lo muntu. Ungasozamise ndawo ozathina ngichitha umuzi wakho abantu abasebesele bezintandane. Sele zentandane ezibeke emhlabeni lapha ngenxa yokuthi abazali bayadivorce abantu abasebesele ngama-destitute.
Kodwa lingakaxabani phela kumele sikhangelisise imbiko le eyabithunyelwa njengomkakho ungukhansela ulakho ukuthi engxenye akhulumisane labantu ahlezi labo angukhansela abamelayo njengokhansela.
Kunjalo sibili kodwa phela kulo mhlobo wombiko lo yabuthunyelwe omunye awubona nawo ukuthi angumbiko womsebenzi bokuphatha umuntu kodwa kulamagama lawo ongawakhangela ukwenti nawo asegazile sengokunye.
Hayi kulungile siyabonga Nkosikazi Moyo.
Hayi ngibongile nami lingifonele hlaya lingifonela hlaya ngicala senda message lingamfonele.
Yebo phela hayi siza kufonela mama.
Hayi kulungile.
Kulungile mama.
Aiwa, PJ nasi vateereri vedu vari kuita chibengenenge apa tina tadiwa nashe asi nguva hatisisina but changongo kuti hello tova misa tozotaura navo muchika muchedu chinotevera makadi tadiwa nashe tadiwa nashe
hello
makadi yenyu
tinofara kana makadiwo.
Aiwa zvatichaitaka nguva hatisisina pachikamu chinechi saka tichakubatisei rambai muri pafoni tozotaura nemi rambai makabata tichamboti kumisa imbichana tozokutorai futi mumaminetsi anoteerai. Bata makadaro. PJ, this is a very interesting topic. We seem to be having overwhelming response. And to our guest, my Lucia Gungo, if we ask you to hold on, and also Miss Janet Bila, please hold on as we start streaming on the internet. You please go to www.voazimbabwe.com. And for our radio listeners, don't forget to go to our streaming as we migrate to the next part of this very interesting program, PJ. Stay tuned. I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
Mina Praxitis Jeremiah. Aslanga Nene Skabense Svi.